kawo nezuro patakaona gwara mutara nezaro richibva ku MDC vamadzuku zvakataura ipfungwa dzavo saka isu tofungidzira kuti struggle yedu yatiri kurwisa ndeyekuti munhu mumwe nemumwe ange akasununguka kutaura zvaanoda saka patakatishandisa ndechekuti ava vakanga vachitaura kuti vamadzuku havafani kunge vachitaura zvavakataura ipapo saka vanoda kuti vamadzuku vataure zvinodiwa nani nekuti tozoziva kuti vanhu vanorwisa kuti vanhu vasataura zvavanoda vanhu vezanupf saka zvakatishamisa kuti sei ivo vari kunyora vachitaura izvo kuti vamadzuku havafani kutaura zvavanenge vachifanira kunge vachitaura saka tingangoti isu sangano renc hatina kutofara nezvavakaita izvozvo nokuti democracy yekuti vanhu ngavataure vakasununguka
tinoonawo kuti mugwaro renyu ramaburitsa pane pamuri kutaurawo kuti bato reMDC ngarisiyane nekutatarisana nemi kana nekutarisa neNCA pachinzuwo zvakare NCA hainei nechekuita neMDC hapana here kudyidzana
isusu seNCA zvino zvatakamira ndezvekuti muno muZimbabwe munge mune bumbe redzva remutemo rinenge rabva kuvanhu ende zvinhu izvozvo zviri kurwisa nezanupf neMDC vari mucopak ivo vari kuuya nepfungwa dzakashata kuti dzinge dzichipinda mubumbiro romutemo pfungwa dzekukudza paliamendi dzekuwedzera maMP dzekupa masimba akawanda kuna purezidendi saka isusu tiri kuti aiwaka isusu seMCA tagara titori hedu kwedu kwatiri uku hatina konseni yatiri kunyora hatina munhu watingati ari kutipa mari yake tinyore konseni ikopak yakapuwa mari kuti inge ichinyora konseni asi hatisati taona konseni iyoyo saka tiri kutoti vanhu ava dai vatosiyana nesu zvavo nokuti ivo vagara vanitori nesarudzo dzavachaenda gore rinouya isu seNCA hatisi political party hatiwanikwi tiri pabalot pepa tichitsvaga kuti hanai tivhotere kuita MP saka toti dai ava vanhu vatokonzentrata zvavo nezvavakamirira ivo
chiitiko ichi chingasiya ukama hwenyu nebato reMDC wakamira sei
ukama hweMDC neNCA hauziwo hwakakosha chakakosha ndechekuti muZimbabwe muri kudiwa bumbiro idzva romutemo isu seNCA tiri kuramba takamira paposition yedu iyoyo